think zviri simbo zviri kuti akuna kuZimbabwe kwambiri sezvekuti president Nyangagwa zvakavakawe namaelection 4 years ago havana kumira kuita mainload nokukambena nokuita kuti Zambia irambe iri pamet ndokuti akaita zvine muchiona kuti kwese kwese yangova ed this one for ed mahwindi for ed vana mai for ed hakusina munhu wese wakungoita ed chero chero nenyaya yekuti vanhu vaona basa rakaitwa napuresident especially on the ground saka izvizvo ndezviri kuita kuti vekucc vese vana vadifete vachibva kwavo kwavari kubva vachiuya kuzamutiwa pamabaielection anenge achiitwa iko zvino kutarisira aya atapedza kutara zvanga zviri obvious kuti zambia ichatongohwina ese yakadaro nendaa yekuti taakutaurwa pano paground pari kungotaurwa chete kuti mutungamiri wezimbabwe kondodii mangamba ndo vari kugona basa hatiti kunzwa anything dzine cc nendaa yekuti president vedu vari kuti vari kuita chinhu chiri kuonekwa nevanhu vanhu vaakuda zvinhu zvinooneka vatonga kwete kutaura chete hazvekupa vanhu shungu nekudii pasocial media des ha zvatova od politics chikenedzi nekuti vafuna kuti ndezvekuti chauri kuitira vanhu chii chavari kuona on the ground
maitaavanhu
vakaona kuti nepotiso ed vachitika zvinhu zviri kutiwa napuresident mapuresidendi yao input nyaya nezvizvoitwa zvimaprograms ese ari kumapuresident ari kubhenefita dzechembere nevanhu vari on the ground and now they go for by election the vote for comrades mangaga kana kanzo yavo kana mp wavo
maita vacharumbira vamuringai nyaya yatiri kukurukurayo kuti ZANU-P F iri kunzi iri kuita mainroads munzvimbo dzaimhenge dziri dzebato rinopikisa uye mashoko ataurwa navacharumbira munoti
aiwa nyaya yacho tinoiziva kana ivo vacharumbira handiye zvinezvi varototaimira kuti magetsi anouya nguvai kuti vataure nemi izvozvi saka zvavari kutaura izvo isusu tiri kuzviona kuti hapana panohwinwa nezanu-p f pari free and fair hapana imimi vajonga munotoziva mega kuti mungavhotera munhu anoita kuti magetsi aende 22 hours pasina magetsi mumaguta makuru anenge ana Harare nana Bulawayo kune maindastry kune zvinhu zvese zvinofambisa ikonomi yenyika saka maelections avari kutaura hamena kuti vachiri kuvaitirei anyway nokuti taakunonosvika kusarudzo guru saka mainroads avari kutaura hapana in a free and fair election ngavaite free and fair election vatipe mavoters roll varegere kuita zvavari kuita kurova vanhu nekumbundikidza vanhu kuti vavhotere ZANU-P F
vacharumbira hanzi sarudzo dzamakahwina idzi makanga muchimbunyikidza vanhu kuti vavhotere bato renyu saka muri kupemberera kuhwina asi kuchiuya nemhirizhonga
aiwa vajonga itotal development tiri kutarisa isu kuti vataura nyaya yemagetsi tiri kuona kuti iko zvino hakuna province isina substation iri kugadzirwa zvahaidio substation hakuna tichiona kuti izvezvizvi kupera kwadecembe unoyi wange unity president inenge yakutokita into the grid handiia mabasa akombedzidi mangagara zvakaugwa nehama yangu mhirizhonga iyi ndiyo kambo kecc tese pavanoziviwa seZANU-P F havatauri anything else vanotanga kutaura nyaya yemahuman rights vanhu vakavictimizwa ndivanaani vaivictimizwa chii
maita vacharumbira
mirai ndipindure ipapo
pindurai
munyika inonyatsofamba zvakanaka sekuru vangu charumbira hakuna munhu anopiwa ipresidential input imii munogara kucanada munopiwa chikafu negovernment here kana kuti munozvishandira mugopiwa mari yenyu mega ndo zvati kutaura izvozvo se-TCCC kuti kana government ichinyatsofamba chaizvo chaizvo there is no need for presidential input zimbabwe ine 10 international gold mines anoexporta gold tine 1.5 million makorokoza ari kumaina gold kwozoti platinum kwozoti diamonds izvozvo hamusi kutaura mari iripo yekuti munhu wese avake imba yake ega asingapiwe chinhu chekupema from the government why are you creating a serfdom imi muchikwanisa kubuilda maindastry nezvinhu zvese nekuti hamusi kukwanisa kutonga pakusatambisa tonga kwamuri kuita muri kubva marova vanhu kuti vakuvhoterei ndo zvatotaura kuti itai kuti zvinhu zvive free and fair tipei voters roll tipei independent convener tipei vanhu vanonyatsoya kuzo independently verify kuti ZANU-P F yahwina zvisina kana noise isusu tiri kutaura kuti mukatipa zvese izvozvo hatimbokomplaina mukatidya president havana kana industry yavanayo president havana kana vanotopiwa mari nemataxpayers saka itaxpayer money yamuri kutaura iyoyo
regai tinzwe vacharumbira dimurai tinzwe
atini ishungu dzeivanenge vakaziwa kana munhu akaziwa achibva ake kunesa maronda ake ekuti takazviwa zvinhu zvinozikanwa ndetohoya hura hangu urombo musiku wangu mubandiki uri mustate of denial which is not going to help you and your party mamanzi mashoma shoma akara kuti tipinde mugeneral election iye uri kuziva muringai reality inotokuudzana namabharometa ese emunoshandisa ekustate up my election achamira sena 2023 uri kuzviona herewo pabharometa out of 100 zvona chamisa achikwanisa kustrike kana 30% zvione izvozvo zvakatora kuti hauti kunyanya kuunderstanda reality yepolitics on the ground because politics dzedu hadzisi pasocial media vanhu vakaedza social media kuvanoti hazvibhadhari you need to wake up and smell the coffee
ndirikusmell the coffee sekuri pandikutaura inini ndiri kuti why should the president give you input
ini hakuna kana kuita hani isina zvinhu zvinobva kugovernment especially the zara president ndikaenda kucanada kune mafunds magrants anotopiwa maprime minister tudo mucanada anotopa women kune aitonzi black women empowerment grant akuti prime minister's office akatageta maimmigrants
maita vacharumbira rikatidzokere kuna vamuringai vamuringai pane vamwe vari kutiwo bato renyu kudzikira kwariri kuita uku kunoburikidzwa nekushaya ari kunzi mastructures bato renyu reccc munoti
isitotaura kuti ivo ngavaite worried nekuunza magetsi muzimbabwe zvekuti ccc haina structure kana kuti ine structure handizvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure munyika yezimbabwe ngavaite zvavo ngavasiyane isusu tiri kuziva kwatiri kuenda ndo answer yandingakupai
vacharumbira tichitarisa sarudzo dzegore rinouya kune vamwe vari kutya kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga iri kunzi iri kuitika imomo maby elections munoti iwe mr zanu pf
hatingi isu sezanu pf we are prepared to make sure that there will be peace during the harmonized election the government is well prepared to make sure kuti mhirizhonga isi kuzoitwa ndiro saka ndinoona kuti president vakapinda vachingoti peace unity and development and stozvizivaisekuti ccc ine sisini yokuti ikaona kuti yakuzova bhora tatiraprera inogona kuhuna mumwe munhu kuti zvipinde zvandi zvashata but isi tiri kuziva kuti iko zvino muchashaya wamuchatuma kuita violence nekuti vese vamaa muchituma kuita violence vaya vabhenefita pamainput ari kubva kuna president havakwanisi kuzodzokera kuruma ruoko vanga kuchora kida all the time saka mvery careful kuti iri muzive kuti
maita vacharumbira regai tinzoona vamuringai vamuringai izvi zvamungatarisira kusarudzo dzegore rinouya dza2023 tichinzwa muchichema kuti maby elections aya mamuchishandiswa mhirizhonga
tiri kuona kuti iko kunobva sekuru vangu kwacharumbira kwanga kune chairman wezanu p f akataura iye kuti chamisa anofanirwa kuurayiwa hasiri yega kwakazoita vamwe vakaramba vachingotaura nyaya iyoyo kuti vanhu vetriplec vanofanirwa kunge vachirohwa nokuti havasi kuda kuita zvinhu zvinoda kuitwa nevanhu vezanu p f saka tinonzwa vacharumbira vachitaura kuti hanzi vamunanga gwa kutaura kuti ngakuite peace kuitwe maelections nechii asi ivo vamunangagwa ndo head of security ndo head yegovernment ndo head yese ndo head yemapurisa mapurisa ari kudii kusunga vanhu vezanu p f ari kuincite violence vachitotaura vachibuda pamavhidhiyo vachiganza kuti vanhu ngavarohwe chamisa ngaafe saka ipapo tiri kuona kuti kutaura zvimwe vachiita zvimwe ndozvatiri kutaura izvozvo kuti in a free and fair election zanu p f haifi yakahwina kana once